mumwe mugari womuHarare mushare ana zvare wanashe vanoti kunyange zvazvo vakaongororwa vanoti nguva zhinji zvinonetsa kungoti munhu anoongororwa pasina paanonzwa panorwadza izvo zvinozoita kuti vanhu vaongororwe kana paita zviratidzo zvekuti pangangove negomarara remazamu
munhu kana usati wanzwa mwiri wako kuti uri kunzwa chakati panorwadza kazhinji haumbonotestwi saka gomarara chirwere chinofamba nemwiri wako wakavarairwa
muzvare zvare hwanashe vanotiwo kushomeka kwenzvimbo dzinoongorora gomarara munyika kunoitawo kuti veruzhinji vatadze kunoongororwa nguva nenguva zvirwere zvakadai segomarara repazamu
saka nenyaya yekuda kwekuti munhu nekuoma kuri kuita upenyu mafacilities ekutesta zvegomarara haasati aamo mumacenters edu ezveutano munyika yese tine macenta mashoma shoma handizivi kuti mangani muzimbabwe saka vanhu vakadzi havasi kuwana mukana yekuti vanotestwa nekuti havana maresources mari dzekufambisa zvese izvozvo niko kunogara waenda unenge uchizvinidha nenyaya yekuti mafacilities acho haasati anyanyoparara nenyika yese unoona kuti vanhukadzi vazhinji havasi kunotestwa ndo zvinozokonzera njodzi yekuti kazhinji pachinobatwa kunzi unacho chinenge chatova kumasteji ekumusoro 3-4 ekuti munhu unenge usachakwanisa kuita sei kuwana rubatsiro kubva kuna nachiremba
kunyange zvazvo gomarara repazamu richinyanyouraya vanhukadzi vanhurume vanobatwawo negomarara iri mumwe murume vajoseph murwira vatiwo kunyange hazvo vachiziva kukosha kwekuongororwa gomarara rezamu vati vanhurume vazhinji vanozvitora sezvinhu zvedambe vamurwira vatsigirawo pfungwa dzamuzvare zvare hwanashe kuti kushomeka kwenzvimbo dzinoongorora gomarara ndozvezvimwewo zvinoshayisa varume vazhinji shungu
kazhinji kazhinji vanhu vevarume tinotarisira pasi tinongoti ndezvemadzimai uyezve distance yatogora kugara nekunoteswa kwacho ndoimwe yezvinhu zvinoita kuti tikwanise kurega kunotariswa gomarara rezamu
mumwe mugari wekumusha wemukobha muguta regweru amai musa shumba vanotiwo kunyange hazvo gomarara repazamu riri kuuraya vanhu vakawanda kunyanya vanhukadzi vatiwo ruzivo rwechirwere ichi ruchiri rushoma amai shumba vati shuviro yavo ndeyekuti dai gomarara remazamu rarapwa pachena
nehangu breast cancer handina zvakawanda zvandoziva bairi asi ndinongoziva kuti chirwere chiriko chinouraya chiri kuuraya vakadzi vakawanda mazivano saka ndangafarirawo hangu kuti government ite awareness vanhu vawanewo ruzivo nezvechirwere ichi plus vanhu vakwanisawo kurapwa mahara sezvinongoitwawo HIV kuti vanhu vanenge vachiendawo vachinotestiwa vachirapiwa mahara bhozi ndinoziva kuti chirwere chinodhura zvisingaiti kurapiwa kwacho saka ndikafara chese kuti vanhu vadzidzisiwe nezvayo plus vawanewo kurubatsiro nekurapiwa mahara kuzvipatara
vachitaura nestudio 7 parunhare mukuru wecancer association of zimbabwe amai junior mavhu vabvuma kuti kumamisha hakuna nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vaongororwe gomarara repazamu asi vakakurudzira kuti vanhu vaende kuzvipatara zvinenge zviri pedyo navo vatiwo muzvirongwa zvavo vachange voita dzidziso kumamisha nezvenyaya yegomarara
vari kumamisha ndopane magetsi acho but tinongokurudzira kuti vaende kumanearest clinic avo ndatei kuti going forward maybe information inofanira kuitwa disseminated also outside Harare
amai mavhu vati muHarare vanhu churu nemazana matanhatu vakaongororwa gomarara rezamu mumwedzi wagumiguru zvichienzaniswa nevanhu churu nemazana mashanu vakaongororwa nguva imwe chete gore rapera sangano recancer registry rinoti muna 2014 gomarara repazamu ranga riri gomarara rechitatu mumagomarara akanyanyobata vanhu uye zvikamu zvinomwe kubva muzana zvakabatwa negomarara iri mugore rimwero ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.